This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorwisana nevakarwa hondo yerusununguko muHarare, apo kunetsana mubato reZANU PF kuri kuenderera mberi. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nezvamamiriro akaita zvinhu munyika. Mumwe mutongi wedare repamusoro muBulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya makanzura eguta reGweru akambomiswa basa ayo ari kuda kuti adzorwe pabasa. Munhu mumwe chete anofa nechirwere chetyphoid, apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakwira kusvika pa23 muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti pose panorwa nzou uswa ndohunonzwa nekutsokodzerwa nekudaro zviri kuitika muZANU PF zvaive kukanganisa vanhuwo zvavo. VaTsvangirai nhasi vaita misangano nevatungamiri webato ravo muMashonaland East. Blessing Zulu Studio 7 aenderera mberi nehurukuro yedu navatsvangirai tichitanga nekunzwa nezvemisangano yavari kuita mumatunhu ose munyika negadziriro yavari kuita musarudzo dza2018.
Paweekend apa tine tiri kugokwe and tozoenda Gweru to Midland South. So haiwa zviri kufamba, nyangwa yatisina zvedu mari yakawanda sevamwe, asi tiri kufadzwa nokuti vanhu vedu hapana vanhu vedu vane new spirit yatiri kufara nayo.
Tichi tarisawo vatsvangirai tichitaura namai mujuru vari kuti iwo pane dzimwe nhengo dzeMDC dziri kuenda kubato ravo reZimbabwe People First, munoti kudii nemashoko aya?
Aiwa isu hatirambidzi munhu kuti ajere bhati yanda. That's why muchiona mwana vakabva kuZapu vakauya kuZANU vakaenda kundu vakaenda kunatekere kune vanhu vanongoita chinakirwa chokujoina pasi. Isa no problem nana, because chaa chinakirwa. Pari nyaya iri panapa ndeyekuti MDC yakafomwa kuti izadzikise chido zvavanhu zvokuti vanga vadzvinyirwa namuganda neZANU PF. Saka nyaya ipapa haisi yekupembera kuti kuna vanhu vaviri vatatu vabva kuMDC vazojoina People First. Isu hatipopotedzani vanhu vakadaro. Uye fokasi yedu haisi yekuti mai muzvuru. Fokasi yedu ndiyi Mugabe neZANU PF. Ndo wasaka kuti nyika isvike pasvika ipapo. Vasa handimbongori zvinhu zvakanaka kupembera kuti matura vanhu kana kuti kuna vanhu vekuopposition vari kujoina opposition. It's still opposition. But nyaya iri papa Blessing ndeyekuti 0+0 sometimes changire inongoita end up ezero.
Tochitarisawo panyaya yekushanda nevamwe vanopikisa, muri kuti kudii? Muchiine danho renyu here rekuti munoda kushanda navo muBig Tendu?
Hatina murekezo izvi. That's why muchiona kuti tine programu yatiba kuti emera national election reform agenda tichipusha nyaya yekuti mareforms aita. Tinotodaro isu tagara tataura kuti ngatibatanei tiseenze tigadzirise maconditions for election.
Ko tichitarisawo bata murefu bata mupfupi iri kuZANU PF muri kuonawo sei?
Ya zvinoazosvika pamaumbwe manje. Yeah, I know what the words are blessing. It's not because kune kune decision. I zvagara zvimone kwai zvava kuti zvakada kuti ndimukape here ndigrace here. Mao veterans here. Ndimaka gwere ndiani hazvina hazvina kana pundu. Yari papa ndekuti zvinonyanya kuita ndezvokurwadza ndezvokuti nyika iri pakaoma pakadai hazvigoni kuti ruling party igoita disarray yakadaro nokuti zvinoreva kuti basa chairo rinenge hurumende ichiita zvinotsvetwa zvinombotanga vanhu zvikaiti mbotanga tarovana fest tozogadzirisa but in the meantime vanhu havana chikafu the country is willing hakuna mari vaindazira kuvharwa vana vashayazvezvezvi so muri kupedza matombo muzvidzidzi zvivadzi chawe ndozvinondirwadza chetezvo.
Mutungamiri webato rinopikisa remdct vaMorgan Tsvangirai vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Mumwe mutongi wedare repamusoro muguta reulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya yemakanzura eguta regweru akambomiswa basa ayo ari kuda kuti adzoke pabasa. Mutori wedu wenhau Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunzwa nyaya yakakwidzwa kumatare nemakanzura eguta regweru yekuti adzorwe pabasa kudare reulawayo High Court nhasi mangwanani, Justice Francis Bere vati nekuda kwekukosha kwakaita nyaya iyi munyaya dzezvekutongwa kwematunhu munyika vachada nguva yekumboizeya vozopa mutongo wavo nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Gweta wa Reginald Chida wanyika, au wanoe rimwe remagweta ari kumirira makanzura akambomiswa basa aya, vaudza dare kuti makanzura aya anofanirwa kudzoka pabasa nechimbi chimbi, sezvo vakasarudzwa nevanhu kuti vatungamire mabasa ekanzuru, uyewo vakamiswa basa zvisiri pamutemo. Vachida wanyika vati mutemo wakashandiswa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere, chikamu cheSection 114 yeUrban Councils Act hauchisiri pamutemo sezvo uchipokana nechikamu cheSection 178 chebumbiro idzva remitemo yenyika. Asi gweta rehurumende vaEfrem Mukucha vati vakasukuere vakaita zviri pamutemo sezvo vakashandisa mutemo weUrban Councils Act nekuti mutemo mutsva unofanirwa kuvepo hausati wavandudzwa nedare reparamende. Vamukucha vakumbira kudare kuti kana zvakaitwa navakasukuere zvisiri pamutemo dare rinofanirwa kupa nguva ingade kuita gore yekumisa kushanda kwemutemo uyu kana kuti inonzi muchirungu declaration of invalidity kuti vawane mukana wekugadzirisa nyaya iyi. Vatiwo makanzura afanirwe kudzorerwa pabasa nekuti mhosva yavari kupomerwa yakakura zvikuru. Asi vabere vabvumirana negweta remakanzura kuti pamwe vanogona kusabatwa nemhosva yavari kunenedzerwa, saka kunenedzerwa uku hakungave chikonzero chekuti varambe vakamiswa basa. VaCornelius Lipiwe vanoesa chigaro werimwe sangano rinomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association vanoti vari kufara zvikuru kuti nyaya yamakanzura yanzwikwa mudare.
Iyi nyaya yekuti commission inge iriyo iripo ende irambe yakagara kwenguva yakareba hazvina zvazvinotibatsira nekuti iwo makanzura achisarudzwa anosarudzwa kuti anga ariwo anenge achibata nyaya dzevagari achidziendesa kukanzura.
Bazi rezvekutongwa kwematunhu rave nenguva richidzinga kana kumisa makanzura basa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere chetyphoid, vamwe makumi maviri nevatatu vachinzi vabatwa nechirwere ichi kubva pakatanga kuonekwa chirwere ichi muHarare kusvika pari zvino. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kunyanga hazvo kanzuro yavo iri kuita zvose zvainokwanisa mukudzivirira kupararira pamwe nekupedza chirwere ichi, iri kushandawo ichishushikana nekurwirinodzokorora. Iri kushushikanawo nekukwira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme.
Chirwere chetyphoid hongu chirimo, pane vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa vaine chirwere ichi, kunyatsorasiwa neupenyu hwemunhu umwe chete
Munhu akashaika uyo akashaikira kupi vachidema?
Akashaikira munhu muHarare.
Iri nzvimbo ipi nekuti tinonzwa matunhu akabatwa nechirwere chaakati wandei muHarare? Asi munoona here kuti kanzuri iri kubudirira mukumisa chirwere ichi? Tichiona kuti svondo rapera vanhu gumi nevashanu vanga vabatwa nechirwere ichi. Musvondo rino taane makumi maviri nevatatu pamwe chete nemunhu mumwe chete arasikirwa.
Kubudirira tinenge tichibudirira kungoti chirwere zvazvinoita ka ndekuti vanhu vanofanira kunge vachiteererawo zvinhu zvavari kuudzwa nekanzuri yavo.
Tinoona kuti parasikirwa munhu neupenyu apa vachideme, chii chiri kuita kuti kanzuru isatare chirwere ichi sedambudziko hombe?
Dambudziko iri idambudziko hombe vakandimiri. Dambudziko hombe pari zvino izvozvi madhipatimendi ese ekanzuru ari kumhanya nechirwere ichochi kuti dhipatimendi rese rinezvarinoita kuti ringe richikwanisa kudzivirira ringe richitabata.
Ko, panyaya yedzidziso iyi vanhu vari kutambirawo sei danho irori ramuri kuita? Muri kuona paine shanduko here?
Hongu shanduko iripo. Tinenge takuwana vamwe vanenge vachiozobvunzwawo kuti nhai zvamira sei, vanhu vanenge vachiteerera vachinzwa dzidziso iri yatinenge tichivapa. Asiwo kune vamwewo vanozirambawo vasingateereri, vanoramba vachingoitawo zvinhu zvinenge zvisingatenderwi. Asi tisu tenzo ribinderi munhu wese anga achita zvinhu zvinotenderwa kuti tidzidzire chirwere tirambe tichienderera mberi.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinonzi paita bata murefu bata mupfupi, apo mapurisa anga achirwisana nevaive varwihondo yerusununguko. Ava vanga vachida kuita musangano wavo pamahofisi eZANU-PF muHarare vakakundikana kwakuzoenda kuCity Sports Center uko kwaita chitsvuku. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Varwi vehondo yerusununguko varambidzwa kuita musangano vanga vachidya magaka mambishi uye vaudza nepfenyuro yeStudio 7 kuti vashatiriswa zvikuru nemaitiro emapurisa. Mumwe murwi werusununguko amai Agnesia Kurima vati vanoshamiswa zvikuru nekurambidzwa kuita musangano wavo, vakati chanyanyovagumbura nyaya yekuti vange vachiita musangano wavo murunyararo.
Ende vanhu vatinofanirwa kutaura navo vanoziva maproblems edu nekunetsa kuti ipolitical leadership. Mapurisa vari kuministry, but Minister Chombo waramba vati ini handizi ndino ndapa order yekuti mapurisa aite take asi vanhu.
Mumwe murwi werusununguko anga achiita arohwa nemapurisa ati chinangwa chavo chave chekubudisa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vasevhi yakasukuwere mubato reZANU-PF pamwe chete nevanozviti G40.
Kasiko yati ZANU-PF ngaabude nyika ino yese yatambudzika, wana mai wedu arikutambudzika musiku hwani kasiku here? Mubvunzei kuti iwo wakaona chigodo chokachona sei.
Ambuya Monica Mapako avo vauvidza zvikuru vachitaura neStudio 7 vati zvinovashungurudza kuti kunyange vakaenda kuhondo vari kunonga svosve nemuromo.
Tinonzwa kuchema inini, tinonzwa kurwadziwa inini, nyika inoikai handitukwa inini nemunhu watakasunungura nezvamwari vane mapurazi 14 mombe pano mukaka zvikoro, ini handina kana chandinacho inini.
Mushure mekurambidzwa kuita musangano uyu, vamutsvango vazoita musangano nevatori venhau pamusoro pechiitiko chanhasi, vakashora zvikuru kushungurudzwa kwevaive varwi verusununguko ava.
Isusu takaona kwaakuitwa vote of no confidence nevanhu ivavo. Membership yedu ikabuda ikati hazvibvumi, hatitambiri zvakadaro, tiri marevolutionaries vari scientific vanotevedzera science, ndomarwiro atakaita hondo.
Mubato reZANU-PF mapindwa napongwe uye pane kunetsana pakati pechikwata chinonzi G40 uye chimwe chinonzi chiri kutungamirwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedzeri wemunyori mukuru mubato reZANU-PF muboka revechidiki vakudza yeChipanga ava vashora zviri kuitwa navamutsvangwa nevamwe vavo.
Vanhu vangachiratidzira vasi vanhu vakarwa hondo ba. Mavhendas nematags aiwana naChristopher Mutsvangwa naMatema Danda kuti vauye kuzoratidzira. Havasi vari vari vehondo. Maoveterans chaiwo anosapota president vaMugabe. Haungatiwo unosapota president vaMugabe and hauti mai Mugabe. President vaMugabe namai Mugabe, that is a one unit. So hakuna muoveteran anorasika gwara raakarwira hondo gwara remusangano. Angati ndosapota vaMugabe ndisingasapota naMugabe.
Saka imi sevechidiki muri kutipowo gadziriswa sei zviri kunetsa izvi mubato?
Isu sevechidiki tiri kuti Christopher Mutsvangwa arasa gwara reZANU-PF. Masecretary General wake aimbove wake sezvo vaiti vakadzingwa mazuva apera muutungamiri wemaoveterans. Varasika gwara remusangano weZANU-PF. Zvakangoita vana Jabulani Sibanda, zvakangoita vana Edgar Tekere, zvakangoitwa vana Dick Passengers. So isu semayouth yemusangano weZANU-PF hatisharecognize vana Christopher Mutsvangwa sevamwe vedu musangano weZANU-PF. Hongu vachine makadzi achiri kuti ZANU-PF. But they are now calling for their officer from ZANU-PF.
Mutevedzeri womunyori mukuru muboka revechidiki muZANU-PF vakudza yeChipanga vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda nhasi akanda utsi unokachidza kuvanhu vanga vachivhota muguta guru renyika iyi reKampala. Vanhu ava vanonzi vanga vachiratidzira kuti vanga vachirambidzwa kuvhota. Mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni vari kukwikwidzana nevanopikisa vanomwe kusanganisira vaKizza Besigye. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba nhasi vaudza paramende kuti hurumende yeAmerica ndiyo iri kudzorera kumashure chirongwa chayo chekuvandudza nyaya dzekutepfenyura kana kuti digital migration nekurambidza mabhanga nemamwe makambani ari muchirongwa ichi kutambira mari inobva kuZimbabwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko maerera nekuti chirongwa ichi chave papi, vacharamba vati hurumende iri kunetseka chose kubhadhara mari kumakambani ari kuita chirongwa ichi nekuda kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vacharamba vati kaviri kese mari yainge yabhadharwa kune imwe kambani yakavharirwa mune rimwe bhanga kuGermany nekuda kwezvirango izvi. Vati izvi zvave kukanganisa chirongwa ichi. Vati sezvo kambani iri kuita chirongwa ichi yeHuawei ichibva kuChina, hurumende iri kuronga kubhadhara kambani iyi nemari yekuChina. Asi vatiwo vakataura nekambani kuti kana zvichiita ishandise mabhanga ekuSouth Africa kuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara pasina kunetseka. Chikamu chinoona nezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda wekuAmerica muZimbabwe chati hachina zvachinoziva panyaya iyi uye chati vacharamba ndivo vane ruzivo nezviri kuitika. Vacharamba vati chirongwa chedigital migration chichatora mamiriyoni angangosvike mazana maviri emadhora uye kusvika pari zvino chirongwa ichi chavapa zvikamu makumi matatu nechidimbu kubva muzana kuti chipere. Vacharamba vabvumawo kuti mitemo yezvekutapwa kwenhau nekutepfenyura yave kunyadzisa sezvo isingaenderani nezviri kuitika mazuva ano uye vati inoda kuvandudzwa. Asi vati hurumende iri kutora nguva kuita izvi sezvo ichida kuita musangano navose vane chekuita nezvenhau kuti vazeye zvakabuda mutsvakurudzo yeInformation and Media Panel of Inquiry nedzimwe. Vatiwo bazi ravo rinotsigira mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court masvondo maviri apfuura wekuti vatapi venhau havafaniri kusungirwa kuitwa basa ravo. Vatiwo hurumende iri kuronga kuita musangano nevaridzi vemapepa nhau nedzine penyuro nechinangwa chekuona kuti vatapi venhau vaita basa nemazvo vachitevedza mitemo yebasa. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemoyo. Avo vapinda musangano wanhasi vati zvaitwa neparamende zvakanaka chose sezvo zvapanyika mukana wekuziva zviri kuitwa nehurumende. Vati nyika yanga isina ruzivo rwekuti zvinhu zviri kufambiswa sei panyaya dzekuvandudza nyaya dzekutepfenyura. Vatiwo zvinofadza kuti bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinotambira mutongo wekuti vatori venhau vasasungirwe basa ravo. Zimbabwe ine mitemo yakati kuti inombunyikidza vatapi venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Panguva iyo zvinhu zviri kuramba zvichiondomoka munyika, mapato anopikisa ari kuswera achinakurirana nyoka mhenyu pane kuti vaiuraye. Izvi zviri kusiya vakawanda munyika vachichema nerekuti zvinhu zvicharamba zvichinetsa munyika sezvo mapato anopikisa ari kutadza kuita chirwirangwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Senzira yekutanga rwendo rwokugadzirisa zviri kunetsa munyika, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo riri kupinda munyika richinzwa pfungwa dzevanhu kuitira kuti bato iri rizotora danho rinobva muvanhu mukugadzirisa zvinetswa izvi. Ukuwo mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanotiwo munyika mava kuda hurumende inofanotonga kana kuti Transitional Authority panguva iyo vezvematongerwo enyika vanenge vachironga waro hwesarudzo. Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu zviri kuitwa nebato ravo panguva iyo zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyika.
Isu sebato guru reMDC rinotungamirirwa naMorgan Tsvangirai, bazo rinodiwa navanhu vakawanda muno muZimbabwe. Pane zvakawanda zvatiri kuita kunyanyanyanya mazuva ano, president wedu neutungamiri hwese hwemusangano huri kufamba huchitenderera Zimbabwe yose, uchisangana nevana veZimbabwe mastructures edu tichionesana kuti zvino nyika zvaenda kumawere zvayavondomoka kudai todii. Vanhu vese vari kuti MDC ndimi bato guru, ndimi bato ratinotarisira kuti nyika zvaenda kumawere ZANU-PF hapasisina yavondomoka. Mugabe haasisina zvachakwanisa kuita wamukweguru todii. Isu titori vanhu vakatogadzirira kuti muchirungu anotivo we are the government in waiting, takatosunga matomu edu tichigadzirira kuti chero mangwana chaye zvikanzi vatangirai netimu yenyu pindai muofisi, tinokwanisa kupinda muofisi tichitonga zvejekerere, tichitonga zvegudza ruzhinji.
Ndodzokera kwamuri vaMafume, munoti kudii nezviri kutaurwa navaGuti izvi?
VaGuti vanenge vasiri kurarama munyika yeZimbabwe. Problem iripo hatiti kuita competition yokumhanya resi yema 100 meters yakaita kuprimary kana yekuimba pasekondari. Vanhu muZimbabwe vari kutambura, vanhu havana chikafu.
VaGutu, munowirirana here nezviri kutaurwa navaMafume izvi?
Hatirambe kuti panofanirwa kunge pane imwe hurumende inezenge ichitora masimba kubva kuZanu, nokuti Zanu pache zvaisha yaane mapato akawanda. Kuna vamwe vanozviti Generation 40, vamwe vanozviti Team Lacoste, vamwe hazvichahwisisiki, yangova nezvimedu medu. Saka tiri kuona kuti nezvaitika nhasi musindo waitika nhasi, maozeto achidirwa vatiegasi nemapurisa zvangotaridzira zvokwana Zanu yorwa pachayo, zvataridza kuti yaondomoka yatsemukana pakati kudai.
Ndodzokera kwamuri vaMafume imimi, sei vemapato muri kuswera muchinetsana nekurwisana musingaite chirwirangwe chekurwisa Zanu PF yaondomora nyika?
Ndo zvatiri kufanirwa kuita. Ndosaka isusu patakatanga paya takataura nyaya yeGreen Coalition yekuti ngatiitei mubatanidzwa mukuru kuru.
Chada kupindura ipapo.
Weza ari mudiki, weza ari mukuru, ngatibatanei tichazowana nguva yatichaenda kumaelection.
VaGutu, munowirirana nazvo here zviri kutaurwa navaMafume izvi?
Izvo tinowirirana nazvo, asi muchirungu vana Mafume nevamwe vake vanoita yanonzi hanzi blow hot and cold. Ndosandichiti vabatai chitsve, vabatai chotsve. Nhasi chaiyo mbepa reDaily News muno muZimbabwe taverenga nyaya yatotrovesa nehana isu vamwe tichinzwa tendai biti wativo. Ndivamwe vose ndingokwanisa kushanda navo. Joyce Mujuru ndokwanisa kushanda naye, Dabengo ndokwanisa kushanda naye, asi hazvipi zvakaita kuti ndiite coalition yaTsvangirai. Zvatotaridza kuti munhu ati ane ruvengo, vanhu vasati vatombotanga kuhereketa kutaura. Zvirimo munyuzepa nhasi ukavhura peji 3 yeDaily News,
Tendai Biti ari kutokotiwa achiti never, I will never ever have a coalition with Morgan Tsvangirai. Zvino zviri kutaurwa nemutauri webato rake nezvaari kutaura iye hazvichawirirani.
Ndinodzokera kwamuri mi vaMafume. Zviri kutaurwa navagutu izvi ichokwadi here?
Aiwa, isusu hatisati tasvika panguva yekudimana madzita. Hatisati tasvika panguva yekuti unoti unoda
Chibiti wabuda mupepers achiti handisi ndakataura naTsvangirai.
Aiwa ka, mapepa nhau ndiwo mabasa avo. Vanonyora pane zvizhinji zvakawanda zvakataurwa navaTsvangirai pamusoro pedu pavatendai Biti, pamusoro paani naani. Even tisati tapinda muinclusive government, pane zvizhinji zvaitaurwa nesu tichiri takabatana kuchiti hatisi takaita inclusive government navaMugabe, but takaiitawo neinclusive government navaMugabe for 5 years.
Vagutu, sei kubatana kwemapato kusiri kuitwa nechimbi chimbi takatarisa kuondomoka kuri kuita zvinhu munyika?
Unoona rei kuti mapato abatane chimbi chimbi zvimwe nguva zvine zvisina hungwaru, nokuti pari zvino vanhu tinoti kuti tingobatana tisati tanatsoziva kuti mavalues edu akamira sei. Tinoti muchishona chedu kumanya handiko kusvika. Coalition ndona ichavako, asi ngatisada kufosekedza zvinhu. Hanzi marriage of convenience nguva zhinji kana forced marriage hailasti, asi ndinoona zvedu vanhu tichizowirirana.
Ndochipedzisira nemi vaMafume, munoti kudii nemashoko ataurwa navagutu?
Zvirikoripo ndezvekuti iko zvino vanhu kana muchibatana unity, munobatana to do something, hamungobatani kuti tabatana. Tiripo tichemvuri chokuti ngatitange tadifaina chatinoda kuita. Tiri kubatana here for election? Tiri kubatana here for mademonstration kuti tibvise vanhu? Tiri kubatana here tigadzire transitional authority? Heni nenguvavo, nekuti munogona kuvharira vamwe panze mukakurumidza kuvhara, moita sekuti maa kuda mapozisheni. Nguva yekubatana iri kusvedera zvishoma nezvishoma. Heni chinangwa chatiri kubatanirana chiri kusvedera zvishoma nezvishoma.
Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume, manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC Tivao Bitgutu. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare naRei Choto weStudio 7. Murairidzi mutsva wechikwata cheHighlanders Elroy Akbai wekuNetherlands ave munyika umo akasvikoratidzwa kuvatambi vechikwata cheHighlanders svondo rino. Mutoro dwenhau Mavelas Muhlanganya uye aita hurukuro nemukuru wechikwata cheHighlanders Vandumiso Gumede.
Tine ragi rakaoma chaizvo, nekuti takachuzwa nebhanga ADC kuti tive dzimwe dzematimu dzinowana rubatsiro kwavari. So although vavadzosa pasi mari yokupa matimu yese isusu neDynamos from 700,000 to 400, zvichireva kuti takakata down mashandisiro emari dzedu kuti tirarame. Asi mari yekuhoresa maplayer nemacoach ndiyo yakasara ikoko. So hatisi kutya kuti mari yokumuhoresa ichabva nekupi.
Zvii zvamungati kune vatsigiri venyu vangatarisire iwo mwaka mutsva uri kuuya?
Chinhu chikuru chaizvo chandingakumbire masapota eHighlanders ndekuti tamuwanirai coach mumwewani kuti nhasi asvika mangwana Highlander yakubhururuka. Hai, tinenge tisingafunge mushe. Mwana ngaahasi kuzvara nhasi, womhanya nhasi. Ngatimupei nguva ajaire Zimbabwe, ajaire maplayers ake, afundise maplayers chaanoda iyeye kumatambiro ebhora.
Mukuru weHighlanders Vandumiso Gumede vachitaura naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 vari muBulawayo. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yeroora mamwe madzimai achinzi ari kuti haachada zvekubvisirwa pfuma. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorwisana nevakarwa hondo yerusununguko muHarare apo kunetsana mubato reZANU-PF kuri kuenderera mberi. Mutongi wedare repamusoro muBulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya yemakanzura ekuTare Gweru akambomiswa basa ayo ari kuda kudzokera pabasa. Tabva tashwa kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti rambai muri panepfenyuro dzenyu. Tichange tichibatana zvakare muchirongwa chatinokupai nhau murimi rwechirungu.